amai sungana zvarebwa nasebekwa muteke vanoti vanokumbira kuyamurwa nemasangano anobatsira vekumaruwa nechikafu nguva dzakaoma nekuti havachisina tarisiro yekuti hurumende ichapa mari yakavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo mutule nquve inosvika mazana maviri iyo isisinawo simba nekuderera uremu kwedhora remunyika uye kudhura kwezvinhu.
Iyi lockdown yatishungurudza uye yatitambudza. Nyaya hombe yatanyanya kusangana nayo dambudziko guru panyaya yelockdown inyaya yechikafu. Tinokumbirawo rubatsiro kuti kana zvichibvira tipuwevo chokudya nokuti zvokwadi mudzimba umu tatambura hatisina kana chokubata. Tinokumbirawo kana vana World Food Program kana vekeya vachinzwavo nevamwevo vana plani vanani vana World Vision kana vakaerera vanokwanisa kuzvinzwa tipeivo chikafu tatambura nenzara. Tatakambotarisira tine tarisiro huru patakanyorwa mazita tikafungidzirawo kuti kuda pane chichambouya chitokotoko chigodzimurawo moto. Zvino hapana moto uri kungoendirira mberi tafane zvara mudzimba chero chimari chawanga wakasungirira hapachina.
Amai Indians takaedza vemumusha wekwamajange vanoti vanhu vazhinji vatadza kudya chero kamwe chete pazuva nenyaya yekushayiwa mari.
Ndiri kutoshuvira kutoti dai masangano anopa kudya achirega kufunga vanhu vari kumaobserva chete ngavachiuya mutaoni vatipewo chikafu nokuti madzimai angachirarama nokutengesa nokuita sei hatisisina kana pekubata zhara yatopinda zvingabviri. Saka dai tawana vanokurumidzawo kutibetsera tiwane zviputu zviputu upfu hwachoiko zvinoizvika huri kutionesa kuwana. Saka tingatofa nezhara muzimbabwe dai upfu hwakurumidza kana zvimwe zvinoita kuti tirarame mafuta nezvinoita kuti tiwane kubetsereka nemhuri.
Vemasangano akaita seWorld Food Program, Care International pamwe chete nePlan vanowanzobatsira vekumaruwa. Asi veWorld Food Program gore rapera vakatangawo kupinda mumadhorobha sezvo makange maita nzara inotyisa. Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vanoti hurumende iri kuzama kushanda nemasangano aya kuti ibatsire vagari nezvekudya.
Chirongwa chekubatsira mavulnerable groups chagara chiripo. Hurumende ine mapartners enoshandidzana nayo, vane NGOs vanoshandidzana navo wagara varimo mukati meguta remumasvingo. Tine organization imwe yakatotanga pane chinguva mukuwandudza kubatsira vanenge vachishayiwa ivava. Hurumende ndope yazopindira panguva yelockdown neimwe program zvakare ndeyekubatsiridza kubudikidza nesocial welfare maregister dzinga achigadzirwa aya ite tichitaura asi wanenge wachitodyidzana nevagara vari muprogiramu iyoyo kare wetiri kutaura kuti mapartners ehurumende register.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo vapo mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine uroga hwekubatsira vanhu mumadhorobha asi vakawanda vanoti muromo hauzaririrwi nerwizi nekuti havana chavari kuona. Kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakebo mahati vakatiwo rubatsiro urwu runofanira kuendeswa kune vanhu vanononga sosve nemuromo. Zvichakadaro vamwe vagari vari kuchema-chema nekuti vamwe varidzi vezvitoro vari kuvarambidza kutenga zvinhu kana vaine mamasi akagadzirwa mudzimba vachiti vanoda akatengwa kumafamasi. Vagari ava vanoti zviri kuvashamisa chaizvo sezvo hurumende yakabvumidza mamasi chero anogadzirwa mudzimba sezvo ekutenga achidhura uye achida mari yekunze. VaGerald Matumba vanoti vakarambidzwa kupinda muchitoro mumusha werujeko vachinzi maski yavo ndeyekugadzirisa haitenderwi.
Ndenga kupinda mushopu kurujeko ndichida kupinda mushopu ndine kapfeka maski yehomemade yakagadzirwa kumba vakati hatidi kuti upinda ufanira kupinda unofanira kutenga zvinowanikwa kumasaijari zvinowanikwa muzvitoro zvinotengesa mishonga zvavari zvimamaski izvezvo plus woinda riri munhu airirama nokutengesa. Saka hurumende kubva zvaikati lockdown nekurambidza kuti tipinde ndotengesa misika yedu imwe yatatengesera zvinhu yakatoparadzwa izvezvi. Saka vari kuti after 6 weeks vane varectify the problem but havasati.
Vamwe varidzi vezvitoro vataura nestudio 7 vanoti vari kuita izvi nekuti kwakabuda mashoko ekuti mamasi ekugadzirwa mudzimba haadziviriri kutapurirana kwecoronavhairasi nemazvo. Umwe wevakadai vaAmbrose Manyikwe vane chitoro kuNyararo West vanoti vanoda mamasi anotenderwa nebazi rezveutano kwete yemudzimba.
Yakabva kuvakuru vehurumende ichitaura kuti mamask ari kugadzirwa muZimbabwe hakwanisi kunyatsodzivirira chirwere. Saka isusu vemabhizimusi tangonawo zvakakodzera kuti tidzivirire vashandi vedu uyezve tiprotekte futi nemacustomers edu. Saka takukurudzira kuti vanaya vachizotenga vanofanira kuva nemacertified mamask anenge akarekomendwa neveutano. Vanhu sina shuwa apapo tine challenge tiri kumbovamisa kuti vatende kumashopu edu.
Asi vaviri mai vanoti vanamuzvina bhizimusi vari kudaro vari kutyora mutemo wehurumende uyo unotendedza mamasiki ose chero akagadzirwa mudzimba vachiti vachaongorora nyaya iyi. Mudunhu remasvingo hamusati mave nemunhu akabatwa necoronavhairasi kusvika pari zvino. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.